Kuti ndizoenda kunotestwa kufungira kwandakaita kuti ndine chirwere chekutanga ndichienda mbotaura kuti nekungoti ndiri pamberi pevarwere vari kungorwara vachingokosora and dzimwe nguva zvainzi mamasiki aya abatsiri munonida maN95 kungotanga kunzwa atinoti mamaso x like mwiri wese kungorwadza kwekuti even ukabatwa ruoko chairo runenge ruchirwadza kunzwa musoro waitema uchiya nekumaziso majoints ese kurwadza nekuneta kusinganzwisisiki chero ukarara zvakaita sei haumbonzwa kuti ndazorora ini ndanga ndine aya vanoti ma-non-specific symptoms like anga asiri iwo anotarisirwa kuti munhu unenge uine chirwere ndanga ndisina kukosora ndanga ndisina fivha ndanga ndisina kunzwa kusvotwa yevanoti nausea kana kurutsa vomiting ndanga ndisina kana stomach ache ndanga ndisina asi kutongoti pane vamwe vandaionawo sevarwere vaingoita yatinoti post nasal drip vobva wanzwa kukosora so vamwe vaingoita iyoyo vobva vatonzi positive saka inini ndanga nditori nemasymptoms ari more than vamwe and sekutaura kwandaita exposure kana kuti basa rangu rinondiisa pavarwere vanenge vainazvo vamwe vataitumira kuya taizocheka tonzwa kuti ah vanga vainayo corona saka zvakangoita kuti bosi wangu nevamwe nadokta wangu vanditi ah ena unotariswa asi handaimbofungira kuti ndinayo and to my surprise sure ndanga ndinayo
saka makanzwa sei mushure mekunge maudzwa kuti mune COVID-19
pandakanzwa kuti ndine COVID-19 ndakanzwa kutya tanga tichiona patv muno maamerica chatanga kuuraya kwanga chichiita vanhu nekuona kwataita kuchina kuti vanhu vaifa sei saka ndakanzwa kutya ndakanzwa kupererwa ndakapinda yavanoti muchirungu denial like ndakazviramba ndakaramba ndichienda pawebsite ndichitarisa maresults angu kuti shuwa here iri kuti positive ndairamba ndichiona chi pakanyorwa nered kuzinzi positive for SARS-2 COVID-19 asi ndakazopedzisira ndapa mhuri yangu nhau idzi dzekuti ndiri kurwara and vese vanga vachibatsira chaizvo nekundipa chikafu nekundisimbisa nekundinamatira hama neshamwari all over the world kusouth africa zimbabwe you know nemuno mustates shamwari dzangu vanhu vangu vachindisimbisa nekundibatsira zvachose nekunditaridzawo kuti hakusiriko kupera kweupenyu ona kune vamwe vanorarama especially kana usina zvimwe zvirwere zvauinazvo unogona kurarama saka izvozvo zvakandishingisa especially minamato yandaipiwa nevanhu nelove yandaishoiwa nemhuri yangu rudo rwandaitaridzwa nemhuri yangu
mishonga ipi yamainwa kana yamakatora panguva yamanga muri kurwara iyoyo
pamishonga yandaimwa sekuziva kwatinoita tese chirwere chirunzi its a novice disease kutaridza kuti chirwere chinyowani changobata vanhu nepahuro vasinganyatsonzwisisa kuti vomhanya kuruboshwe here kana kuti kurudyi so mishonga ndaimwa matylenol chimwe chinhu chandaiita pachishona kunonzi kunatira steaming pachirongo ndaingovhara musoro ndakaisa vicks mumvura inoboila ndovhara negumbezi kana kuti nezambia ndichingofema dzimwe nguva ndaimbotoro inonzi dayquil nenico o mushonga wega wese une inonzi expectorant unoita kuti madziwa anenge ari mumunhu anyungudike abude saka ndozvandaingoita hangu izvozvo kungoti kurapa atinoti masymptoms kwete chirwere ndozvandaingoita asi zvaingobatsira kuti ungonzwa nani kana tylenol iyeya kupera kushanda musoro utanga kutema futi mamaso zoita wese wotora futi saka ndaingotorawo nemaregulations anodiwa pazuva anova 4,000 milligrams saka ndaingotora kana katatu pazuva mushonga wacho iwoyo
saka iye zvino muri kunzwa sei mave kukwanisa here kudzokera kubasa
semushandi wemubazi reutano vakandimeri I think ndingangoti as an individual ndiri kutya chaizvo nekuti iye zvino sekutaura kwandaita ndisati ndanyatsosimba saka kungofunga kuti ndichanosangana nevanhu futi vanorwara kuri kutyisa chaizvo sekuziva kwamunoita vanhu vanoshanda mubazi reutano ndingangoti muchirungu its a calling unotofanirwa kunge uine mwoyo wakasikwa kuti uite basa iroro ndichadzokera kubasa for two reasons one sekutaura kwandaita ndinofarira kubatsira vamwe vanenge vari in need and two kubhadharawo mabills akadai kuuya saizvozvo ndichadzokera ndinoshanda muED munenge mune vanhu apa vanenge vaine chirwere ichochi and tiri kunzwa kuti the next week and 2 weeks tinenge tiri papik pechirwere ichi saka ndozviri kundirovesa hana asi zvese ndozvisirira maoko amwari maita henyu nekutaura neni ndinonamata kuti munhu wese asabatwe nechirwere ichi ngatirambe tichiedza chokwadi hama neshamwari kuzimbabwe nepatinogonera napo maita basi